moyo abuda mjere revela ya prison na esu mangwanani mshire mekunga abadala maharti yes suru zishanu moyo aifano wakunga akabuda nuzuro asi zuzaka kundikana mshire mekunga wakuru wakuru wepa jere gati matupa ake kuti abudi ayo asi nakunya sumira zvakanaka terimera magweta ake mzari amanda njovu wati zuzazo gaziriswa nekukasika moyo akakwanisa kubuda wachitiwo akapa gwaro rake rekufambisa kudare uye anofanirwa kuramba achigara kumba kwake kuHarare achimhanyara kumapurisa kamwe pamwedzi moyo uyo anga akamirirwa nemudzimai wake nemwanakomana wake audza Studio 7 kuti akashushikana zvikuru nenyaya yekuti aitadza kuona mudzimai wake pamwe nehana dzake ari mujere sezvo vakuru vakuru vekujere vaiti izva zvaikwanisika nekuda kwekuvekwa kwechirwere checovid-19 moyo ati mamiriro akaita zvinhu mumajere haana kunaka uye haakodzeri kuti vanhu vange vachigara imomo
jere rinonzi Blaway Prison vaimbodaidzwa kunzi Grey ijere rakavakwa kare kare rakatanga kuvhura kuvasungwa 1897 jere ravana makore 124 hapana chakanaka chaunofanira kutarisira pajere rakaita sairoro especially munyika yezimbabwe yagara ine urombo hwayowo mudzimai wangu nemhuri yangu nedzimwe hama dzaiuya kuzoidza kundiona dzaishushikana chaizvo nokuti vaida kuona uchinjiro changu kuti ndigere zvakanaka here asi kunyange vaiidza kuti vandione hapana akakwanisa kundiona asi zvinhu zvinondifadza kunyange nanhasi uno kuti ndakabatwa nenzira iyoyo ndinofunga kuti nokusunungura kwandaita nhasi pachava nemufaro mukuru kutiwo ndabudawo hangu ndiri mutano kunyange zvazvo nhamo dzanga dzakawanda mukati imomo nhamo dzechikafu kudya sadza ine beans isina kana mafuta handidzivi kuti vehurumendewo vanenge vachizivawo here ndo zviri kuitwa kumajere avo iyawo kana vakazopindawo imomo mukati vachandozvionawo here izvozvo kuti vachange vazvisandura
kunyange hazvo ati hakwanisi kutaura zvakawanda nezvemhosva yaari kupomerwa moyo ati vatapi venhau vanofanirwa kukwanisa kuita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana vachinge vateedzera zvinodiwa pamutemo
wedha mutoro wenhau abva kuzuva wedha mutoro wenhau abva kujupiter wedha abva kumazi chinhu chinonzi accreditation inotofanira kuva kodzero yemutoro wenhau wega wega hachifaniri kuva chinhuchinovhundusa hurumende kupa accreditation accreditation inoita kuti vatori venhau semutemo wenyika vashande zviri pamutemo wenyika saka handifungi kuti vatongi venyika kana kuti mapoliticians vanofanira kupindira munyaya dzeaccreditation kana zvichiitwa nesangano rimwe chete ngazvingoitwawo nesangano rimwe chete zvimwe handinganyanyi kutaura nezvazvo sezvo ii nyaya ichiri kumatare edzimhosva
taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambisa kwemashoko vanik mangwana asi nharembozha yavo yanga isingabatike nhengo yebord remedia institute of southern africa uye vari mutapi wenhau anoshanda akazvimirira pamena stuso ati sangano rake rinofanira kuti mwoyo apuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tinokwanisa zvaizvo kuti munhu abuda aakuita basa rake but takakomirira kuti vematare vachati chii because sezvo nyaya yacho ichiri mudanzi sezvatinoziva pamutemo pachirungu anoti a person is presumed innocent until proven guilty at a properly constituted court saka tinotarisira kuti achava nezuva rake mudare rezimhosva kana aine mhosva achawanikwa nezitare kana asina zvichawanikwa zvakare panguva iyoyo
sangano recommittee to protect journalists iro rine muzinda uri munew york rinati rafara nekubudiswa kwamoyo mujeri kunyange hazvo izvi zvikatora nguva yakareba mwoyo akasungwa kuHarare musi wa26 mwedzi wapera achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weimmigration act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica christina goldbaum najoao silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau vaviri ava vakabudiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo mwoyo anonzi akapara mhosva iyi natavang manhika anove mushandi wezimbabwe media commission uyo achiri muusungwa hatina kukwanisa kutaura negweta riri kumirira manhika valison muve asi vanoziva zviri kuitika vati vakaisa uchikumbiro kudare rehigh court chekuti vabhadhare mari yechibatiso ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi